Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 25 Chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa chehurumende kuReserve Bank yeZimbabwe ndechekuti Zimbabwe zvaiine gold yakawanda. Yadi kugadzira mari yesimbi yegold yotengesera vanhu. Nokuti hurumende sekuziva kwedu iri kutsvaga mari namisomatsvuku kuti ikwanise kupava mabusiness kuma auction uko kwainoti yandotengesa mari yokuAmerica asi haina mari yacho yokupa mabusiness.
Zimbabwe inotarisirwa kutanga kutengesa mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coin nhasi.
Chikurukuru ndechekuti vashandi vakaona kuti vari kungotambisa chamutavanhava nehurumende. Hurumende ichivadhivhaidha vakaona kuti zvakanaka kuti vambobatana sevashandi vehurumende kuti vaende kunotaura nehurumende nenzvi rimwe chete. Hurumende isada kuvadhivhaidha kana kusaidhana navamwe vashandi ichiramba kutaura navamwe vashandi.
Vashandi vehurumende vanoti hapana kudududza pakuramwa kwavo mabasa kwemazuva maviri kutanga kusvera mangwana chitatu.
Vaya vanenge vane vakwegura vachikurei vanokurumidza kuita yatinoti dehydration, tinovakurudzira kuti vagare mumba mune maair conditioning pamvuri, uyezve vange vachimwa mafluids kana mvura nezvimwe zvakadaro majuisi kuitira kuti vagare vari well hydrated mumuviri mune mvura yakakwana. Vamwe vanoita atinoti maheat stroke yekuti vanenge vatova so much affected zvokuti vanenge vaitoda kuti vaende muchipatara.
Kupisa kwezuva kuri kunetsa munyika zhinji pasi pano, vamwe vachifa muAmerica nekuEuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi gavhena weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mankuja vari kutarisirwa kuparura mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins. Mari iyi inenge iine mufananidzo wemapopoma eMosi Atunya kana kuti Victoria Falls, uye inokwanisa kuendeswa kubhanga kuti munhu apiwe mari kwapera mwedzi mitanhatu. Sezvo vanhu vazhinji vachiratidza kusavimba nebhanga uye nedhora reZimbabwe, vamanguja vanoti vanhu vanokwanisa kushandisa mari iyi senzira yokuchengetedza upfumi hwavo sezvo vakawanda vasisina chivimbo nedhora remunyika. Vamanguja vanoti vanofunga kuti mari itsva iyi ichabatsira mukudzikamisa upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza chirongwa ichi vachiti kunyangwa hazvo chirongwa ichi chisingakwaniswi nevanhu vose, chinopa vanhu mukana wekuchengeta mari yavo pasina kutyira kuti uremu hwayo hunodzika zuva nezuva.
Vakati vandoita ndokuti chirongwa chakanaka chaizvo sapachinambo chokuchengeta cash mari iyai pavanomukana wokuti unokwanisa kunotenga mari yesimbi yegold inenge ichipota ichikwira uremu hwayo pamusoro pemari yokuti ukachengeta nhasi gore rinouya kana kuti mwedzi unouya mari yaakutenga zvishoma. Saka chirongwa chehurumende kuReserve Bank yeZimbabwe ndechekuti Zimbabwe zvaiine gold yakawanda. yadi kugadzira mari yesimbi yegold yotengesera vanhu nokuti hurumende sokuziva kwedu iri kutsvaga mari nameso matsvuku kuti ikwanise kupava mabhizinesi kuma auction uko kwainoti yandotengesa mari yokuAmerica asi haina mari yacho yokupa mabhizinesi. Zvekare hurumende inenge ichitsvaga mari kuti ikwanise kuona kuti mafuta, peturo, dhiziri zvakwanisa kutengwa here kubva kubve kwenyika pamwe chete namagetsi. Saka mari iyi urongwa hwayo hunotanga nhasi musi womuvhuro. Vane mari yekuti vanokwanisa kutenga mari iyoyo yemakoini iwayayo egoridhe, zvinhu zvakanaka chaizvo. Nokuti kana ukanga wakachengeta mari yako kumba, mari iyoyo ichange yakuzotenga zvinhu zvishoma nokukwira kuri kuita zvinhu. Asi ukanga wakachengeta goridhe rako, koini yacho yegoridhe iyoyo, nyange ukada kuichengetera kubhengi kana kuichengetera kumba, inopota hongu ichidzaka ichikwira, asi haizoiti semari yekeshi yatinoti keshiya yokuti inenge ichingodzaka 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 nokukurira kune kuchiita zvinhu, hapana chinowedzerwa. Ukaisa zvebhengi mari iya, mazuva ano hakusisina zvamainterest zviya, kwatova namabhengi charges okuti vanenge vachitokutorera mari kuti takakuchengetera mari. Asi pagold coin iyoyi chirongwa chakanaka chichatambirwa nakunyanyanyanya navanhu vane mari iya inopfachukira. Inopfachukira yacho ndiyo yavanozoti chiregai tinotenga. Munhu wozvake usina mari ungagwewa nepi yokunotenga magold coin iwayo ari kudedzerwa navamabhengi kuti uyai mutenge mangwana anenge achinziwo mosi yatunya gold coin.
Zvino profesa, matara nyaya yekuti unotenga ko koini rako iroro kana kuti mari yesimbi yegoridhe, pandinoenda nekumba ndinogona kuishandisa sei kana ndafunga zvokuishandisa?
Mutemo wavari kuita ndewokuti unofanira kuichengeta kwemwedzi mitatu. Kana mwedzi mitatu yapera, wasununguka zvako kunoitengesa kwawakaitenga ikoko. Haukwanisi kuitengesa mumastriti nokuti paunondoitenga ipapo uchapuwa chitupa chemari iyoyo chinenge chine zvidhindo namanhamba okuratidza kuti imari yechokwadi, kuitira kuti mari iyi isazenge ichionekwa mumastriti akutengeswa imomomo. Haitengeseki imomomo, vanhu mune mototirikwa navanhu. Saka unokwanisa kuichengetera kubhengi, iwe woita nebepa rinoratidza ndine mari yangu kubhengi, kana kuti unopuwa bepa iroro raunenge uchifamba naro nemari yako inenge iri kumba. Hauzokwanisi kuitengesa kumwe kwose kungava kunotengeswa kunotengeswa mari kana kunotengeswa zvimwe. Unotozodzokera naye kubhengi ikoko. Kana bhengi richida kutenga mari iyoyo asi handiona kuti vangakonerei kutenga mari iyoyo kwauri, zvichienderana mitengo yegoridhe yapasi rose. Saka mutengo wemari iyi handi mutengo unonzi wabva kuhurumende yeZimbabwe, aiwa mutengo unenge uchibva pasi rose. Kune vanotoona kuti goridhi nhasi imari, diamond nhasi imari, ndo kutengwa kwacho kune kwakangofanana nokutengeswa kunoita kunyika dzaana Dubai pamaairport paipa panenge pachitova nezvitoro zvokutengesa mari idzo dzidzi kunaana America yenyika dzakabudirira. Saka ichi chirongwa chitsva chinoda kunyanya kuzama kuti mari dzenyu tinoziva kuti hamuchadi kuenda kumabhengi, nokuti kumabhengi kwakamborova mari dzikashuwa dzikapera. Tadii kuchikutengeserai goridhe muchengeta riri goridhe rinozikamwa pasi rose kuti igoridhe, harizombodzaki mutengo nokusingaperi sezvinoita mari yaunenge wakachengeta kumba. Saka zvinhu zvakakosha rokuti zviri kutotangwa kuitwa munyika yeZimbabwe, asa zvamboitwa zvekare. Saka
zvino profesa, kana ndakatenga hangu mari iyi yegoridhe, handina imwe zviri kuishandisa kunze kwokuidzorera kubhanga kana vachinge vandibvumidza, kubva panguva yandinotenga koini iri regoridhe ndinoritora here kuenda naro kumba, ndinozvifambisa sei kubva ipapa kuti rindibatsire?
Pane sarudzo mbiri dzokuti unokwanisa kuisiya kubhengi sezvamunhu zvaunongoita mari uchipuwa kadhi. Kare kwainzi wasiya mari yako wopuwa chibhuku. Saka kune pokuti unosarudza kuti wosiya here koini yako kubhengi, wopuwa pepa rinoratidza kuti wasiya mari yako ikoko, kana unobvumidzwa kuenda naro kumba pamwe chete nebepa rako iwe raunenge uchida. Hazviiti kuti uti paunotoda mari ipapa wakumanya kana kunerimwe bhengi kana kune chimwe chitoro kunochinja nokuti bepa iri rinonge unaro certificate inoratidza kuti ndiyo mari yacho iyoyi yegold inoremukwa kati inenge ine zita rako inenge ine manhamba inenge ine zvidhinzo zvebhengi rakupa kana watoda kutengesa wotodzokera kubhengi iro rinotengesa ikoko
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7. Vashandi vehurumende vanoti hapana kudzokera sure panyaya yokuramwa mabasa svondo rino. Vashandi ava vanoti vacharamwa mabasa kwemazuva maviri kubva kuswera mangwana chitatu 27 chikunguru uye nemusi wechina 28 chikunguru. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vanoti masangano ose anomirira vashandi vehurumende akabvumirana kuti vacharamwa mabasa kwemazuva maviri awa senzira yokumanikidza hurumende kuti iteerere nokugadzirisa zvichemo zvavo.
Vashandi vehurumende vakabvumirana kuramwa mabasa mazuva maviri vhiki rino nechitatu nechina musi wa 27 and 28. Chikurukuru ndechekuti vashandi vakaona kuti vari kungotambisa chamutavanhava nehurumende. Hurumende ichivadhivhaidha, vakaona kuti zvakanaka kuti vambobatana sevashandi vehurumende kuti vaende kunotaura nehurumende nenzvi rimwe chete, hurumende isada kuvadhivhaidha kana kusaidhana navamwe vashandi ichiramba kutaura navamwe vashandi.
Saka Dr. Joe, imi sevashandi vehurumende moita sei nenyaya iyi?
Chokutanga chikurukuru ndochokuti vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzavo dzibhadhare neUS dollars kana kuti dziinde padzanga dziri October 2018 asati asvika. Vashandi vehurumende vakawanda vaitambira mari dzaipfuura 500 US dollars, varayiridzi in particular dzavo dzaitangira paUS 540. Saka vashandi vehurumende vari muhealth sector, education sector nerest of the civil service vanotenderana uye vakabvumirana kuti chisungo chavo ndechekuti hurumende ngaibhadhare mari dzavo nemaUS dollars, nokuti kubhadhara neRTGS hazvibatsiri nokuti RTGS rinokurumidza kukokotwa neinflation vosara vasina pawakabata chichingo vachibatira pamashizha usai wapanamo. Chimwe chikurukuru chakabvumira mwana vashandi chavari kufamba nacho pakuramwa mabasa ndechekuti iko vanoda kuti pave neharmonization of labor laws, vagovawo nekodzero dzokuingeja in collective bargaining. Pari zvino nhaurirano dziri under Statute Instrument 141 1997 dzinongova consultation, ende hurumende yanga yatoendirira mberi kuti kabineti ndiyo inongoseta masalaries pasina kutaurirana nevashandi vehurumende. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti pave nenhaurirano dzinotungamirwa nesection 65 of the constitution zvichirespectawo ILO conventions 87, 98, 151 ne-154 idzo dzinotaura kubata zvakanaka kwevashandi vehurumende. Chimwe chechitatu chinodiwa navashandi vehurumende ndechekuti zvese zvakabvumiramwa kana anonzi manani non-monetary incentives for the past 4 years zvinofanira kuti zviimplementwe, nokuti hurumende yanga ichingotenderana pamacollective bargaining nevashandi asi pasina chinozoitika. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti zvese zvakabvumiramwa kungova nehealth sector kana kuti education sector kana rest of the civil service zviimplemente. Kana kuri kueducation sector tinoziva kuti pane kubvumirana kwakaita kuti hurumende inofanira kubatsira varayiridzi kubhadhara mafees evana vavo, nokuti vari kutotadza kubhadhara mafees yavo ava kuma more than 126,000 ivo vashandi vachingotambira tumari tushoma shoma tukuma 34,000. chimwe chechina chihombe hombe ndecho kuti vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzakatorerwa zvikuru sei varairidzi dzinge dzichidzorerwa kuvarairidzi nokuti hadzina kutorwa pane kutaurirana navarairidzi vacho varairidzi vangoona mari dzakawanda dzatorwa kubva pamapayslip zvekare pane kuvhundudzira vakoti pane kususpenda maheadmasters zvese izvozvo vashandi vehurumende vanoti zvinofanira kuti zvimise nokukurumidza vakatorwa mari vachipohwa mari dzavo saka industrial action ye2js ndo zvakanyanyisa zvainoda asi kana hurumende ikashaya chokuita pakupera kwemazuva maviri yavo ari kudemonstrata vashandi vehurumende vakazvipira kuti vanga vachitora industrial action kuanother level or higher level yokuti vanokwanisa kuzoramwa mabasa nguva yakakura zvikuru kwazvo
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi Dr. Takafira Zhou vari parunhare nestudio 7 kumasvingo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mubepanhau rechronicle gurukota raivona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau vachachengetwa nhasi paHiroshi Eka muHarare vaChidau vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera munewzimbabwe.com mune nyaya inoti sangano recross border Traders Association rabatana neFirst Mutual Holdings kuti nhengo dzeCross Border Association dzikwanise kukwereta mari inoita zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
shamarari vestudio 7 makadi yenyu tinotenda zvikuru vana jonga vana blessing nana hwande tinotenda nenyuzi dzamunotipa regai nditange ndichiti makorokoto kune vetriple c nekuhwina kwatakaita ma 2 by election akaitwa paweekend asi pashine basa rekuti tiite sematriple c kana sevanhu vemuzimbabwe specially leadership yavachamisa taikumbira kuti leadership yavachamisa ngaishande zvine extra time yokuti vaende kumaruzevha vataure nevanhu vatengese musangano kuti musangano kumaruzevha ndokwatiri kuda mavhoti akawanda musangano ngauende kumaruzevha musangano tiri kuda mavhoti akawanda pa2023 taikumbirawo vana vezimbabwe ngatibatanei tikurudzirane kunonyoresa kuvhota kuti tihwinhe zvine mutsindo tidzore nyika kuwanhu kwete kuti nyika iende kumasoja kana kumapurisa asi nyika ngaiende kuvaridzi vayo
pastudio 7 apo muri sei sei vana mukoma jonga ndanonoka wande ndiinosendi mamvura pagwira tinokutenda chaizvo
tokumbira kuti mutitsananguruka pamusoro penyaya yekurepwa kwasusan mutami number 1 number 2 nandida kumhoresa wangu wamonzora kuti muri sei vadhakidhaki uisiko vadhakidhaki chechitaru ndichizoti hazviri pachena kuti mukomana ari kutora next year saka chingoripo ndechekuti munhu wese rejista kuvhota ndinonzwa muvazhinji vachiti vakaona vakavenga wamunanga katina kuvavenga asi chatiri kuda ndechekuti wabve waende kuumba kwavo kwasiye chigaro ndo pane shwiro dzedu isusu because kana wakarwa hondo wakarwa kuti isusu tizosunungukewo tiwe nefreedom yatinodawo so kana isusu tichiti tinoda triple c yochibva nzi kuchimbo mgozi kusunungula kwa chukuri papi independence hakuna so chatino shwira ndiche kuti wa mnangagwa endai muno zora next year ende mofisi menye tachikumbiri mfane kupenda ni yero pozi mkumara wangu pinda mune yero yero
mangwanani 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 pano pa studio 7 ndine mashoko andinoda kubatsirana nevanhu vese mazimbabwenzi ose ari ku South Africa ichi chikumbiro chakanyanya kunaka pamuri mose mazimbabwenzi ari ku South Africa kuti dai maedhane pamunokwanisa mauya kuno ku Zimbabwe kuti tikwanise kuvhota takawanda nekuti kana tikakwanisa kuvhota takawanda tikavhota zvine mutsindo zvinoita kuti kunyangwe iyo ZANU-PF ichida kuedza kubiridzira haikwanisi kubiridzira kana tavhota mavhoti edu achibuda akawanda saka kurudziro yangu iri pakuti vose vari South Africa mazimbabwenzi please pedyo apa uyai murejiste muvhoti tivhote pagore retiri kupinda rina 2023 election uyai neuwandu hwenyu tinoziva kuti muSouth Africa mave nemazimbabwenzi ari more than a million saka tiri kukumbirisa nemweya wamwari kuti huyatibatsirane kuvhota tibvise chihurumende ichi chine unharatada chihurumende chatitadzisa kudya chingwa chihurumende chiri kutitadzisa kuti tirwe tingwa inofanira kunwa tii chihurumende chiri kutitadzisa kuti kana ndachikapa shopu ndinoshaya kana kuti nditenge Coca-Cola chihurumende ichichi chinofanira kuti chibve asi kuchibvisa kwacho kuti ini vaSouth Africa mazimbabwenzi ari kuSouth Africa mukauya tobatsirana kuvhota
mamukatsei vashamari vestudio 7 vateereri vese ndinoti mangwanani ndoda kutaura pamusoro pezesa ipachinhoi necancil vatadze rekungogara pasotaurirana kuitira kuti zvinhu zvisunungure vagari zvichacreata zvirwere zvakaita sana korera kana pakashayikwa mvura pakashayikwa magetsi mvura itori wesi bekause mvura tino ndiyo inodiwa saka zvirwere zvekorera nona typhoid zvichaspreada muchinhoi dei vanhu havataurirana nechimwe chinhu chinosekesaka ndechekutika ese mapazi ehurumende zvabva mukutaura kana vabva vabva mukutaura ese mapazi ehurumende vakadii kungobatana kutaurirana before vasati vavharirana apa pakutooneka kuti pane kakusawirirana kemamwe mapazi emuhurumende yedu yatiinayo muzimbabwe hai ukada kutozviongorore saka haizivi izvozvo zvinozivisa neemuchete but kutoone mamwe mapazi asi kutowiriranawo atori umwewo muhurumende wokuti asi kutowiriranawo futi saka zvimwe zvezvinhu ka ngavagare pasi vasakwadza isusu maresident ngavasakwadza isusu zvizvaro zvezimbabwe nekuda kwegreedness wavo kune mumwe munhu ukada kuzvongosa kune mumwe munhu akatodya mari iyoyo yezesa kuro kune mumwe munhu akatodya mari iyoyo yaifanira kuenda kuzino ichibva kuzesa kune munhu akatodya mari yaifanira kuenda kuzesa ichibva kuzino yaifanira kuenda kukanso ichibva kuzesa kune munhu akatoidya urikuona saka ngavategare pasataurirana ngavasada kuurayisa isusu nezvirwe tine vana vadiki kune vana vadiki kune vana vekuzvikoro zvakawanda tine mayunivhesiti ari pachinhoi tine makoleji tine zvavanda zvinoda kuitwa muchinhoi nizvo zvinoda mvura saka kana vakatadza kubhadharirana iwo ngavangwara sezvinoita hurumende yesouth africa south africa zvekuti department reescom neremunicipality havazvipindire vane kakudyidzana kavanotoita ivo pachavo ivo kurwa kwavo hakubatechi mazvizvarwa maresident saka ngavaite seizvozvozvo ndatienda ndiri baba junior ndiri musouth africa vetobek
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mamilioni nemamilioni evanhu varikugara vanogara munzvimbo dzinopisa vachiyambirwa pamusoro pekupisa kwezuva uko kwasvika pakuuraya vanhu zuva nezuva mune dzimwe nzvimbo. Bazi rinoona nezvemamiro ekunze reNational Weather Service rinoti nzvimbo zhinji dziri kuona kupisa kwakanyanya kwatisati dzamboona. National Weather Service inoti matunhu ose eAmerica kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba nekumabvazuva kwenyika kutange kuchipisa zvisati zvamboonekwa. Mune dzimwe nzvimbo kupisa uku kunonzi kuri kupfuura madigiri 105. Asi izvi zviri kuitika munyika zhinji pasi pose. Pakupedzisira kubudiswa kwemashoko evakafa nekupisa kwezuva uku zvainzi mudunhu reArizona mega vanhu 20 nevapfumbamwe vakanga vafa nekupisa kwezuva uku. Nezuro, sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rakazivisa kuti munyika yeSpain vanhu vanopfuura chiuru nemazana manomwe 1700 vakange vafa nechikonzero chekupisa kwezuva. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze zvinofanirwa kuitwa nevanhu panguva yakadai.
Chandakaita vavawana ndechekuti kuri kupisa zvakanyanya like kunana UK uku hameno kuti zvingava nechekuita here nenyaya dzeglobal warming. Asi zviri kuitika nezvekuti vaya vanenge vane vakwegura vati kurei vanokurumidza kuita yatinoti dehydration, tinovakurudzira kuti vagare mumba mune maair conditioning pamvuri, uyezve vange vachimwa mafluids kana mvura nezvimwe zvakadaro majuice kuitira kuti vagare vari well hydrated mumuviri mune mvura yakakwana. Vamwe vanoita atinoti maheat stroke ekuti vanenge vatova so much affected zvokuti vanenge vachitoda kuti vaende muchipatara vanopuwa atinoti maintravenous fluids. Kana munhu wava exposed kuheat zvakadaro kurumidza kuenda kuchipatara so that muwane rubatsiro.
Dr. Ranga, kana munhu arohwa nezuva zvakanyanya zvava kumunetsa, tinoona sei kuti munhu asvika pasina kunaka? Chii chatinoona kana munhu anyatsorohwa nezuva?
Masainzi aripo nemasymptoms anosanganisira kuita nyota, miromo inenge yakaoma nenyaya yatinoti dehydration, kuti muviri uratidza kuti hauna mvura dzakakwana. Vamwe vakwegura vaya vanenge vava kuita yatingati confusion kana kunge kuvhiringidzika mupfungwa kuri temporary. Uyezve vamwe vanotokwanisa kutowanikwa vaita pass out kana kuti unconscious, nokuti kana vaita yatinoti severe dehydration iya kuti mvura yanyanya kuita shoma muviri, mabp anobva adonha. And kana adonha kudaro vamwe vanokwanisa kutoita pass out. Sezvatinoziva vana vechikoro pavanoita maathletics paya vachimhanya, sometimes vanoita kuita pass out kuya vatinoti kufenda. Vazhinji chinenge chaitika ndechekuti blood pressure inenge yadonha panguva idzodzo, saka neheat iriko iyi zvinokwanisa kuitika something similar kuvanhu vati kurei vane zvirwere zvakawanda.
Asi tikati zvine njodzi yakakura here?
Njodzi iripo. Vazhinji havo vagara vane utano hwakanaka vanokwanisa kupinda mudzimba vachiwana mvura nemamwe mafluids, chero vakapinda muzuva vanokurumidza kupepuka vachirarama nokuwana rubatsiro. Vatinonyanya kutyira ndevaya vokuti vanenge vane zvirwere zvakati wandei uye vakwegura pamwe vanenge vari kugara vega mudzimba vakabatwa nemaheat nengi waves iwaya atiri kutaura kupisa kuri kuitika. Pakasawana vanouya kuzivaona nekukurumidza, pamwe tinotowana vashaya mudzimba. Saka zvinenge zvichida kuti mucheke nekuona kuti hama dzakamira sei vaya vanogara vega vatikwegurei vane mastroke nezvimwe zvakadaro zvokuti havakwanise kufamba vega vanenge vachitoda rubatsiro.
Dr. Simbiso Ranga, ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosfera zvakanaka.